Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 9 zvita 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi hwenyika dzinoti kushayikwa kwesimba remagetsi kuchakonzera kuti nyika itore nguva refu kuti zvinhu zvidzokere pazvaimbove. Mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono akapiwa mubayiro weInternational Anti-Corruption Excellence Award namambo vekuQatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Tichatarisa mitambo yenhabvu ichatambwa nhasi kuFIFA World Cup kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti dambudziko rekushayikwa kwemagetsi munyika richakanganisa mamiriro ezveupfumi, kuvharwa kwemamwe mabhizimisi uye kukwira kwemitengo yezvinhu munyika. Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rekushaya simba remagetsi, izvo zvakakonzera kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vayambire kuti hurumende ichamira kupa dzimwe dzimba simba remagetsi, vachiti simba remagetsi munyika ranyanya kudzika. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kushayikwa kwesimba remagetsi uku kuchakonzera nyika kuchadzorera nyika shure, vachiti zvichatora nguva refu kuti zvinhu zvidzokere pazvaimbove uye kuti mabhizimisi ashande semashandiro aisimboita.
Nyika iri kukuvara chaizvo izvo zvakanyanyisa chaizvo, nokuti tikatarisa zvanga zvichifanira kuitwa magetsi aripo, zvinosanganisira mabasa oruzhinji rwomuZimbabwe kuna mabasa avo pachavo ivo, angavawo kuweredha, angavawo kutona, angavawo kuita zvakawanda wanda zvokupfuura zero, angava mamoko mumaofisa umo, zvese hazviri kufamba. Kuzvipatara tine hama neshamwari dzatiri kunzwa kuti dziri kutofa, hakuna magetsi kana majenareta hakuna. Tinozoona isu kuti kushayikwa kwamagetsi kunobva kwadhirisa ufumi hwenyika ipi zvayo, nokuti kana kusina magetsi ufumi hwenyika huzhinji mabhizinesi anenge asingafambi. Saka tinoona isu kuti kusafamba kwamabhizinesi nokushayikwa kwamagetsi kusafamba kuufumi hwenyika kuya kwatakanga tapromiswa kuti Vision 2030 hatisi kuenda ikoko. Maonero angu ndokuti tiri kuenda kuVision 2007 ndokwatiri kudzokera uko, nokuti zviri kuitika izvozvino zvokuti kana simba chairo remari yenyika rinenge richidoni nokuda kwokuti upfumi hwenyika hakusi kufamba sokufamba kwokunofanira kuita chaiko kwamagetsi.
Chii chingaitwa apa, Professor Masocha?
Chingaitwa apa ndochokuti hurumende ngaitongomira zvayo zvinhu zvakaita sokupa maMP namaminista zvikwereti mari iyoyo iinde kunyaya dzamagetsi. Zvekare hurumende ngaitarisise ikwanise chaizvo kuti ione ingatenga magetsi kunyika ipi, pamwe chete nokupa malaisensi vanhu vaya vanokwanisa kuti vakwanise kujenereta magetsi avo voga, vasingazofoseredzi kudzitengesa emagetsi iwayo mune magadzira moga kuzesa.
Zvakakosha zvakadini kumbomira kutengesa magetsi kuzesa sezvamuri kutaura?
Nokuti kana vakatengesa magetsi aya kuzesa, kuti magetsi iwayaya azosvikawo kuvanhu vamabhizinesi ava zvichatora nguva zvekare, nokuti zesa ine zvikwereti zvakawanda. Zesa ine zvikwereti kuvanhu kana kuti mapazi ehurumende mamwe asingaibhadhari. Vakatobuda minista unoona nezvamagetsi vaitaura kuti hatina mari yokuita zvirongwa zvokuti magetsi akwanise kuwanikwa timute ikonomi. Saka zviri kudiwa apa ndezvokuti ngakupedzwe corruption, nokuti tinonzwa kuti isu malaisensi akapiwa vamwe vanhu kuti vagadzire magetsi vachizotengesa kuna kuzesa izvo pavanhu akapiwa nokuda kwechizivano. Hezvi patiri panapa apana zvine zvakaita takanzwa isi kuti vamwe vakapiwa tichigadzira masora akati vakapuwa mamiriyoni akati nazvino hapana zvavati vaita saka ngapaongororwe ipapo rokuti tinokwanisa kugadzira magetsi ezuva masora pano anenge ariko kumashopuko saka mitemo inosungira vanhu kuti kana waita bhizinesi rako rokuti uite magetsi unosungirwa kutengesera zvesa chete haufaniri kutengeserawo vamwe vanhu mutemo wavo kana ukabviswa sezvinoita kune dzimwe nyika kuti vanhu vanenge vaine freedom yokuti ndoda kutenga magetsi angu kuzesa here kana ndoda kutenga magetsi angu kukambani yakati here zvinoita kuti mainvesta ari kune dzimwe nyika vakwanise kuuya muzimbabwe vaite mapower station avo angava ezuva kana kuti emvura vachitengesera vanhu direct kwete kutengesera zvesa
zviri kukonzerwa munyika nekushayikwa kwemagetsi munoona sekuti nyika yachatora nguva yakareba sei kuti idzokere payakanga yachimboveri kuti zvinhu zvifambe zvakanaka
izvi zvichatora nguva yakareba chaizvosa nokuti apa tiri kudhila noufumi hwenyika hwokuti hufumi hwenyika kana hwangomira sezvahuri kuitwa namagetsi hukuzohumutsa handi nyore magetsi acho agara anga asingakwani kubvira pakutanga kuvanhu vose anga achingodzimwa dzimwa ike zvino izvi paachazonzi akugadzikwa magetsi kukaribhoko ameno kuti nguva yacho ichasvika here kuti agadzikwe magetsi iwayo kuti azokwanirawo munhu wese azokwanirawo maindastiri yese tozoti isu ko zvikwereti zvine zesa zvingange vawanepi mari kuti vakwanise kutenga magetsi kune dzimwe nyika hapana mari yacho iyo saka zvino zvinotora nguva izvi ndosaka ndichigara tini iyo vision 2030 iyo chingangova chiroto nokuti mberi kwatakatarisa uku kwatoratidza kuti hatina gadziriro yatiinayo kana kuti yatingati plan b yatiinayo kuti tikaita dambudziko rakati ramagetsi iro riri tinozvifambisa sei pamusoro pokuti ngatimirire kuti mvura inaye muna January umo tigozotanga kuita zvakati ikonomi yenyika ingafambiswa saizvozvo ko kana mvura yacho ikakona kunaya
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 hatina kukwanisa kubata mutauriri wehurumende kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi Masangano nevamwe vanorwisa uori vakapiwa mibairo yeInternational Anti-Corruption Excellence Award namambo vekuQatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani neUnited Nations kuDoha. Mubairo uyu ndewe kucherechedza mabasa ari kuitwa mukufumura uori munyika dzakasiyana-siyana. Mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono akapiwawo mubairo uyu pamwe chete navamwe vanobva kuUnited Kingdom, United States, Kenya pamwe namasangano manomwe. Vamwe vakanga varipo vanosanganisira mumiriri weUnited Nations anokosha kana kuti United Nations Special Advocate for the Prevention of Corruption pamwe nomutungamiri weRwanda vaPaul Kagame. Ngatinzwei hurukuro yaaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mubayiro wandapiwa uyu ndaupiwa kuQatar kuguta rinonzi Doha. Ndaupiwa namambo wenyika iyoyo neUnited Nations. Mubairo wokucherechedza basa randiri kuita rekunyora zviri kuitika munyika medu kubiwa kunoitwa mari inofanira kushanda muzvipatara. Izvezvi ukaenda muzvipatara unoona kuti chembere dziri kumamisha hadzichakwanisa kuwana mishonga yekuti varapwe BP. Vanhu vakapinda muzvipatara zvikuru zvakaita seNarare Hospital nanaMpilo nanaParire Nyatwa hamusisina kana mapiritsi anopodza marwadzo anonzi mapain killer. Zvinhu zvaiwanika kudhara asi mazuva ano hazvichawanika nokuti mari yenyika inenge ichibiwa ichishandiswa zvinhu zvaisingafaniri kuve ichishanda. Saka mambo wekuQatar vandipa mubayiro uyu vachiti tiri kuona basa rauri kuita ende tinowurirana nezvauri kutaura kuti mari yenyika haifaniri kubiwa, inofanira kushanda basa rekuchengetedza vanhu, rekuona kuti vanhu vakaenda muzvipatara vanenge vachirapwa, vanhu kana vari kudzimba dzavo vakavhura pombi dzavo panobuda mvura inenge yakachena yekuti vanwe, vana vechikoro vanenge vachiwana mabhuku ekuti vaverenge, nzira dzatiri kufamba nadzo dzinofanira kuve dzisina makomba makomba atiri kuona mazuva anaya. vana vechidiki vanofanira kuve vachiwana mabasa. Zvese izvi zviri kutadza kuitika pamusana pekubiwa kunoitwa mari nekubiwa kunoitwa zvicherwa zvedu zvemuZimbabwe.
Zvii zvikuru zvakatariswa nevakakupai mubayiro iwoyi kuti vanga vachikupai mubayiro?
Vakasarudza zita rangu kuti vazoendesa kuna mambo kuti uyu ndiye anofanira kupiwa mubayiro nebasa rake raari kuita rekunyora. Vakatarisa zvinhu zvandinonyora, vakatarisa magarira akaita vanhu vemuZimbabwe, vakabvumirana nezvinhu zvandinonyora kuti shuwa zviri kunyorwa nemurume uyu ichokwadi, kuti dai mari yanga isingabiwa muZimbabwe muzvipatara mungadai mune mushonga, dai mari yanga isingabiwa muZimbabwe vanhu vangadai vachiona mvura yakachena yekunwa, vanhu vari pamudyi ndegere vangadai vachipihwawo mari iri nani kuti vanokwanisa kuchengeta mhuri dzavo. Iye zvine zvinoona kuti vanhu vaiva vaishanda vari vadzidzisi, ukaenda ukanoona magarira avanoita nevese vanga vari macivil servants, vanhu vakadzokera kumusha kuenda pamudyi ndegere, vanhu vari kutambura ivavo vari kutochengetwa nevana vavo. Anenge asina mwana anototambura zvekutambura zve akarwara akutoenda kwamupfiga nebwe. Saka ndo zvinhu zvavakatarisa izvozvo, vakati basa riri kuitwa naChingono ibasa rinofanira kukurudzirwa, nokuti basa revatori venyayo ibasa rekuti vaburitse zviri kuitika muchivande vozviisa pajekerere, vozviisa pachena kuti vanhu vaone.
Imiwo zvii zvikuru zvamungati muri kuita mukurwisana neuori muZimbabwe? Tichiona kuti kune vakawanda vanoita zvekurwisana neuori nemasangano, asi imi ndimi masimudzwa pavanhu vose ava.
Ini basa rangu randinoita panyaya dzezvehuori kungonyora, ndava ndo basa rangu randakaendera kuchikoro rekunyora semutori wenhau, ndichitaura zvinenge zvichiitika, ndichiferefeta, ndichiona kuti chii chinenge chaitika, mari yanga ichifanira kuenda apa yaenda kupi. Ndikazviona izvozvo ndonyora, vanhu voverenga. Vakaona zvakare kuti pakuita basa rangu andei nichiita ikoko, pese pandinoita basa iroro ndobva ndasungwa, ndobva ndavharirwa muchitorongo. Ndakasungwa 2020 kairi, ndikasungwa 2021 pasina mhosva yandapara. Mutemo waitoshandiswa haupo mubumbiro remutemo wedu. Saka vanga vachitarisa zvese izvozvo vachiona kuti murume uyu anonyora zvinenge zvichiitika, ndo basa revatori venhau. Asi hurumende yake ikafumurwa panenge zvainenge yaita, inobva yamutora yobva yamuvharira. Saka mukombe wandapiwa uyu ndokucherechedza basa randinoita, ndokucherechedza kuti hurumende ikakwanisa kutedza zvatinenge tichitaurawo kuti apa dai maita zvakati. Saka zvinhu izvozvo zvavanga vachitarisawo vachiti dai papaitwa kuti hurumende yemuZimbabwe ichiteererawo zvinenge zvichitaurwa nevatori venhavava, vasingavavharire muchitirongo nokuti vataura chokwadi. Basa remutori wenhau nderekuti ataure chokwadi. Kana ataura chokwadi haafaniri kuvharirwa muchitirongo because ndo basa rake.
Uyo anga ari mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono ari parunhare kuDoha kuKatar naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaDouglas Monzora vanoti hapana nhengo dzebato ravo dzakavhundusirwa kuti dzisakwikwidze chigaro chemutungamiri webato paCongress yavo ichaitwa muna 18 mwedzi uno. Godwin Mangulia anotipa nyaya inotevera.
VaMonzora vati vakadomwa semutungamiri webato pasina kushandisa mangoromera.
Hakuna munhu akachisidzirwa, hakuna munhu akarambidzwa kukwikwidza. Vaida kukwikwidza vana baba vaMarara vakanga varimo muNational Council of Macho. Asi kuMDC hauzvidomi, kune munhu anototaura zita rako. Saka havana munhu akataura zita ravo. Vakatora chichemo chavo vakaenda nacho kudare, dare rikanorasa chichemo ichocho.
Vati utungamiri wese hwepamusoro hunoti ivo, vatevedzeri vavo amai Paulina Mpariwa, vaChief Ndlovu, Sachigaro vaSolomon Chikowero nemutevedzeri waSachigaro muzvare Yuvoni Musarurwa hwakadomwa pasina akavakwikwidza. Vanoti nekuda kwaizvozvo kuchaitwa sarudzo kubazi revechidiki neremadzimai chete.
PaCongress apa tinenge tichisarudza vatungamiri vasati vapedza kusarudzwa. Vazhinji vacho vasati vapedza kusarudzwa ndeveku department remadzimai. Saka tiri kutogadzirira nyaya yacho yekuti vanhu vakwanise kuzovhota musi uyu.
vamonzora vachadomawo vanyori vemapazi kana kuti maportfolio secretaries paCongress. Vatiwo bato ravo richaita sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzegore rinouya munandira.
Tiri kufielda ese 210 constituencies. Tiri kufielda zvakare 1958 maward councillors. Tiri kufielda president. Saka tiri kuona senge zvinhu zvedu zviri kufamba zvakanaka.
Asi mumwe aida kukwikwidza chigaro chemutungamiri webato vanorest Chiureki Marara vaudza Studio 7 kuti vakaenda kudare nekuti kudomwa kwavamonzora kwakaitwa zviri kunze kwemutemo webato iri.
The composition yevanhu vakanga vari mu standing committee vari mu national executive nemu national council makazara vanhu vari bogus vasingafanonge vachiita ma decisions avakatora iwayo including ekuti taakutoita nominations but over and above ningi harisi basa re national council reku choose a president for the party or another leader zvinoitwa nema lower organs nema province but zvinge zvatangira kuma wards going up.
Vamarara vati kunyange dare pamusoro rakati nyaya yavo haikodzeri kunzikwa nechimbi chimbi vane chivimbo chekuti vachakunda paichatongwa. Vamunzora vashorawo bato riri kutonga rezanu PF panyaya yekutadza kugadzirisa dambudziko remagetsi. Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inowana magetsi ayo akawanda kubva kumvura nekudaro kushomuka kwemvura munyika hakunei nezvematongerwo enyika. Zimbabwe yakatarisana nedambudziko remagetsi zvekuti nzvimbo zhinji munyika dzave kuwana magetsi kwemaawa mana chete pazuva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mumuzinda weAmerica muHarare, amai Elaine French, vakazivisa nezuro padandemutande remuzinda uyu kuti hurumende yeAmerica yakagadzira kutsigira kurwisana nepolio muZimbabwe senzira yekuchengetedza utano hwevana vose muZimbabwe. MuNewsday mune nyaya inoti zvikamu zvinopfuura makumi manomwe kubva muzana kana kuti 70.3% evanhu muZimbabwe havasi kuwana mvura yakachena. Izvi zvakaziviswa nevanoona nezvemabasa mudunhu reHarare vatafadzwa Muguti. MuNewsday makare masangano maviri emuzanu PF anoshora zvikuru gwaro rekutanga rekutara miganhu yenzvimbo dzekuvhotera gore rinouya kana kuti delimitation rakabudiswa neZimbabwe Electoral Commission. Masangano aya anoti ZANU-PF yakarasikirwa nemawadhi akaendeswa pasi pemaguta uko vanoti kune vanhu vazhinji vanotsigira mapato anopikisa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Matanunuka wandimamuka sei nechikwata chese cheStudio 7. Ini ndinoitwa Wellington, ndiri pano paHarare right now. Ndakabva Jozi last week. Kuona kwangu ndekwekudai sona. Vanhu vari kuJozi information vanayo ari maZimbabweans. Information vanayo ende ndovazhinji vacho vari kukurudzira vanhu kuvhota. Ndiri muno muZimbabwe ndanchitarisa situation iri kuitika muHarare ndeyekuti information vanhu havana. Vanhu vari busy nekupanda kutsvaga mari vachitengesa vachiita se, saka hana nguva yekubata foni. Kana angone nguva yekubata foni vazhinji vacho media chaiyo havatoibati, otherwise kuti uchidila nezvekufona. Wadii, uya nechekutengesa, uya nechakadai, right, paita customer, ita so. Saka busy yacho ndeyekuti vanhu havakwanisi kuzofollowa media. Saka information kuvanhu haiko. Information yes, I may not panga it was a more of a situation at Tripurama Kuti, democracy, Chayo Munumika, Musina, freedom of speech, and Musina, and Gugada to Ito Jitaur and Mro, Mokavarkuma Baseko, Kavarku Shandavar, as he would.
In Nandina and Guagawanda, and you know what in the Tower of Arizona, as he did Kudakungo Yoshita now. Now, of all several guns away Nika, Tinogarons, Wabajitaura. Mafungira avo nguva zhinji panews dzemangwanani. Asi ini chichemo changu kwavari vanhu vose vavo. Shuwiro ndeye kutingada wadzoka, wadzoka wa umunyika. Tagono kutitinge tichi wa register wa kufota. Tukwa nisa kunge tichi enda otese tunovota. Kutitikwanza kukunda, chinomutsindo. Kote kungote wano wanutaura wari kunze kwa nyika ikoko kwa chitaura tudakuzodai. Wanda kufote wanani. Kozi iwa wakauya wano vese wari kunze apana mnanoda batu rukutonga. Apana vese wakanguya itori timu ya kashumiri lae kuti. Pano winu wa chinomutsindo. Ini ndo kutaura kwa angu tutimwe vese ngatitaurei mweno mwema fungiraki. Asuche kakosha nicho kuti vese wari kutaura wari kunze kwa nyika. Lewa kwanza ukuya. Takwanza ukutiti inge tiri pangujete tofoto tiri pangujete. Tregi kukuru zirani. Zvinhu kuti tigoita zvinhu zvitinakire kana pasina kuvhota kwavanhu ivavava hapana chinongonaka asi ivo vakauya vanhu vari kunze kwenyika takatonzwa nhamba dzenyu makawandisa zvekuti makatovhota muri mega ka pane pakatoipa chaiko chino
ini ndinonzi Murinye ndinoti vana veZimbabwe mufambe zvakanaka pakufamba pazororo mufuchengetwe naMwari ndine nauya ndiri kuda kuunzwisisa nokubvunza pairi kuvana veZimbabwe vari kutambudzika nokushungurudzika pasi pezuva rino tasai kukwira kuri kuita matransporti kana zororo raDisemba rasvika makwiriro acho akanyanya tinokumbira kuti dei imi Mr. V Studio 7 matibatsira mumabvunzavo vemacross border associations nevamwe vane kodzero yokuti kana kuti vane faniro yokutibatsira apo panhau dzakadai nokuti hazviri kuti kana yava December tava nemari ende hatisi kuramba kuti mari dzikwire asingadzikwirewo zviri nomari zvedu zvekuZimbabwe zvakanyanya tiri kunyanya kushungurudzwa kunyika dzatinoberekwazve tinosengwa takaitwa samasaga tiri kuvaload tava muno zvetizvozvo todhurisirwa mari yokufambisa saka mari dzezvifambiso tinenge tisina tinenge tichitopapara patika tichitsvagira mhuri chikafu zvose mari dzechikoro
mhuri yestudio 7 makadii ndinoti kune mamps triple c yavo musahwanda nemumwe makatengwa and marakidza kuti you are opportunists hapana chimwe chemurimo nacho kuti museze vanhu hamuna vezvido zvevanhu pahana dzenyu makatotengwa uye zvarakidza zvamuri munoti kune vhota apats vanhu havasi kuda kunorejista kuvhota mukatarisa zvakange zvichiitika mdc isati yadamburana zvakaita vanhu vange vechisapota zviri vibrant anhu vechizadza nemastadium hamusi kuona kuti muri kuurayi opposition vachamisa musatya kusara mega munowana vamwe vanhu vari kuda kusevha vanhu avo vanhu regai vaende kuna monzura kana kunojoina znpf yacho pachena taingonzwa kuti kune vanhu vetriplec vari kupiwa mari o zvazobuda pachena kuti ndimi ndaikumbirawo mai monica mutsvangwa kuti mutiudze kuti zvakambomira seiko pashure apo maititaurira kuti load shedding yapera masuva muchiti kuri kugadzirwa kuhange izvozvi muripiko titaurirei rakazara ndii mune ministry of information kana kuti toiti ministry of misinformation nokuti zvamunotitaurira hazvina chokwadi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mashoko anotevera anoratidza pamiro yehurumende yeamerica
pangamazano chehurumende yeamerica kuunited nations vajohn kelly vanoti america yakazvipira kubatsira vanhu vemucuba mudonzvo ravo rekuti vawane rusununguko hupfumi uye nemangwana rine hunhu vakelly vanoti kuzadzisa izvi america iri kutarisa nyaya dzezvematongerwo enyika nehupfumi kuburikidza nekukurudzira hutongo hwejekerere nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Muna chikumi gore rapera, pasi rose rakaona zviuru nezviuru zvevanhu vemuCuba, varombo kana vapfumi, zvichiratidzira murunyararo kuti zvinoda rusununguko neremangwana rakajeka. Vakeli vanoti kunyangwe vanhu ava vairatidzira murunyararo, hurumende yeCuba yakasunga vairatidzira ndokuvatongera kugara mujeri kwemakore akawanda, kusanganisira kuvana vasati vabva zera. Hurumende yeCuba iri kupomerwa mhosva yekutumira zvigevenga kunotyisidzira vanopikisa uye kumanikidza vatori venhau nevanorwira kodzero dzevanhu muupo teri. Hurumende yeAmerica inoti icharanga vose vari kutyora kodzero dzevanhu ava, uye inoti hurumende yeCuba haisi kuzoregedzwa ichiita madiro. America inoti ichasimbaradza zvirango zvakatemerwa vanotyora kodzero dzevanhu, asi panguva imwe chete ichitsvaga nzira dzekubatsira vanhuwo zvavo. Semuenzaniso, muna chikumi gore rino America yakati haichatara uwandu hwemari hunotumirwa hama dziri kuCuba nevari kunze kwenyika. Izvo zvichabatsira zvikuru vari muCuba, kusanganisira varombo vemabhizimusi nevamwe. Vakeli vanoti America ichabatsira Cuba nekuti zvive nyore kuti vanhu vaendese mishonga, chikafu nezvimwe zvekubatsira vanhuwo zvavo. Vanoti America ndeimwe nyika inodyidzana zvakasimba neCuba, kunyangwe ichiziva kuti pane matambudziko anokonzerwa nehurumende yenyika iyi. Vanhu vemuAmerica, hurumende yavo nevemasangano akazvimirira vari kuenderera mberi nekupa rubatsiro kuvanhuwo zvavo muCuba. Kubva muna 1992 America yakapa kuCuba rubatsiro rwemabhiriyoni emadhora kuburikidza nekutengesa zvinhu zvakaita sezvekudya, zvekurimisa, mishonga nezvimwewo. Muna 2021 vakeli vanoti makambani emuAmerica akatengesera Cuba zvinhu zvemari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mimapfumbamwe nemashanu emadhora, kana kuti 295 million. Vakeli vanoti America yakabatana nedzimwe nyika pasi rose nevanorwira kodzero dzevanhu kuti vakurudzire Cuba kuti iburitse muusungwa vanhu vose vayakasunga vachiratidzira. Vanotiwo America inomira nevanhu vemuCuba uye icharamba ichitsigira nzira dzekuvabatsira kuti vararame upenyu huri nani. Mashoko ayanotaura pamire hurumende yeAmerica kujikidzana kwayo neCuba. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye we Studio 7.
Vatereri, yasvika nguva yezvemutambo wenhabvu FIFA World Cup kuQatar. Tava mumakota finals zvino, saka tashedza zvekare Jaya Guru Brian Msekiwa kuti atitaurire zvaanoona mumakwikwi anhasi. Brian, wakadini ako?
Makadini mukoma Wande.
Takatarisa zvanhasi kai zvichitaure chii zvauri kuona pamitambo miviri anhasi?
Zvanhasi zvakaoma. Mateams asara aya mateams anotamba zvekuti, saka ndichitakakuongorora gemu reNetherlands neArgentina. Team aya ari equally balanced. Semaonera ndakaita mateams anokwanisa kuwina. It's not going to be whichever team is a winner, it's not going to be an easy win for that team. Saka inini ndikufunga kuti Argentina inokwanisa kuwina because inotambirwa nemukomana shasha inonzi Messi. You can't bet against Messi in any situation. Messi mutambi anokwanisa kukohwesa, anokwanisa kucreata masituations, anokwanisa kuassist, anokwanisa kuita magic dzake munhandare. Kotiwo Netherlands itimwo ine defense yakasimba. Munoziva mukomana murefu yatambira Liverpool, Van Dijk. Saka tichiona kuti vachafasa kumakana sei. Ndikangoti the worst case scenario chaitika ndechekuti vanokwanisa kupinda mapenalty shootouts, but ndikuona Argentina ichiwina. Kotiwo mwotetevera Brazil neCroatia. Apo ndinoti Brazil inokwanisa kuwina. Croatia, someone that had a last game, had my tired legs, but in a tray now. Even though it is very complete, you know, but Brazil, in enough resources or players vanopasa kuwina, but it's going to be a close game. Saka ndikuona Argentina ne Brazil vachikwanisa kuita go through to the semifinals.
Aiwa, tinotenda Brian.
Chitende mkoma Wande.
Diri mu Washington DC, njinita Nonoka Wande.